manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera mbudzi 16/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vanocherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemaitiro ehurumende yava Emerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vacherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina. Musangano wanhasi warongwa nesangano reBlue Circle Voices Network rakabatana nesangano reDiabetes Association of Zimbabwe. Tabata nhengo yeBlue Circle Voices Network muZimbabwe amai Heather Koga kuti tinzwe zvaitika.
Nasi taita musangano tanga tichicherechedza zuva reWorld Diabetes Day iro ranga ririko musi wechina musi wa14 mbudzi saka tazotora mukana uyu semukana wekudzidzisana pamusoro pechirwere ichi saka tanga tinewo nyanzvi dzedu dzatichipakurira ruzivo pamusoro pechirwere ichi
vanhu vatambira zvakadii urongwa hwamanga muchiita uyu nhasi amai Koga
handingati vanhu vafara zvikuru nechirongwa ichi vese vatanga takakoka vakawanda vacho vauya vakaratidza kufara zvikuru nechirongwa ichi uye vakasimira kuti vanzidza zvakawanda muchirongwa ichi
iro dambudziko rechirwere cheshuga rakamira zvakadii muZimbabwe
ndingati dambudziko guru guru ndingati tsvakiridzo yakapedzisira kuitwa yakaitwa pane chinguva panguva iyoyo zvainzi 10% yevanhu vemuZimbabwe vane chirwere ichi asi that was more than 10 years ago saka pari zvino zvinogona kunge zvatowedzera zvakanyanya saka ndingati idambudziko guru guru uye vazhinji vacho vatinoona vane chirwere ichi vanenge vachishushikana zvikuru nepamusana pekushaya zivo uye kushaya mishonga kutadza kutenga mishonga nezvimwe zvavanoda kuti vange vachibatsira nechirwere ichi
veruzhinji munyika muZimbabwe vane ruzivo here rwakakwana nezvechirwere cheshuga ichi
ndingati mukuona kwedu vanhu vazhinji vachiri kuda dzidziso yakawanda zvikuru pamusoro pechirwere ichi vazhinji vanotorarama vainacho vasingazive kuti vanacho uye kunyange vanoziva kuti vanacho pamwe pacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana rwekuti zvinombofamba sei uye kuti vangabatsirika nesei
zvii zviri kuitwa amai Koga kuitira kuti munyika munge mine ruzivo rwakakwana nechirwere cheshuga
tine masangano mamwe anodzidzisa nezvechirwere ichi sezvakaita seyo maDiabetes Association atinawo nekunyange mamasangano akaita sana MSF vaya vanonzi Doctors Without Borders ane maprojekt mamwe avari kuita pamusara pechirwere ichi uye muzvipatara nemumakliniki vanoita atinoti maDiabetes Clinic asi tichiri kuti pari zvino pachine basa rakawanda richiri kuda kuita pane vanhu vazhinji vasati vawana ruzivo kana rubatsiro saka zvakawanda zvichiri kuda kuramba zvichiitwa pamusoro pechirwere ichi
semunhu ane ruzivo rwakadzama pachirwere ichi zvii zvamunotarisira kunge zvichiitwa munyika
ndinotarisira kuti pange paine dzidziso yakawanda kupfuura zviri kuitika izvi vanhu ngavave nedzidzo yekuti chirwere chinofamba sei tichine mamisconception nemamith akawanda ekuti vanhu vanenge vaine zvavanofungira pamusoro pachirwere ichi zvisiri chokwadi nezvimwe zvisiri chokwadi chakakwana. Uye zvetino tachikumbira kuti kana hurumende nemamasangano kana nevezveutano kana pane zvinokwanisa kuitwa kuti vanhu vange vachiwana mishonga yakakwana, nekuti ndo rimwe dambudziko rukuru. Vanhu vazhinji havasi kukwanisa kunge vachitenga mishonga inodiwa, kunyange nezvimwe zvinodiwa zvakaita kana zvekuzvitesta shuga dzavo, kunyange nezvikafu zvakafanira zvavanofanira kunge vachidya. Zvinhu zvichiri kunetsa vanhu vazhinji.
Munhu anorarama nechirwere cheshuga anoda mari yakadii pamwedzi kunge achikwanisa kunge achizvibatsira nemishonga?
Ndingati hangu pari zvino handingakwanisi kupa figa chaiyo nekuchinja-chinja kwaita mari dzedu munguva pfupi yapfuura. Asi anoda mari yakatotiwo nekuti panoda chikafu chakafanira, panoda mishonga, vamwe vanozvibaya neya inonzi insulin, vamwe ndo vanoda mapiritsi, panodawo zvekushandisa zvakaita semaglucometa nematesti zvekuti munhu anenge achitesta achiona kuti shuga dzake dzakamira sei kuti akwanise kunge aine chekuita pamusoro pazvo.
Munoona here nyika kuburikidza nehurumende iine chido chekurwisa dambudziko rechirwere cheshuga riri munyika iyi?
Ndingati hangu chido tinochiona nemapurogiramu anenge achiitwa, asi susu chichemo chedu ndechekungoti dai zvatiwedzere pane zvacho, nekuti as it is tiri kuona vakawanda vachiri kushushikana, vakawanda rubatsiro rusati rwasvika kwavari.
Nhengo yeBlue Circle Voices Network muZimbabwe, amai Heather Koga vachitaura vari parunhare vari muHarare. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa muusangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vanoti havasi kufara nezvakaitwa nenhengo dzeZANPF idzo dziri mukomiti yeparamende inoona nezvemari. Nhengo idzi dzakatadzisa musangano wekunzwa zviri kuitika panyaya yeSakunda Holdings, iyo iri kunzi yakapihwa nehurumende mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende. Asi mumiriri weBhoera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vanoti vakatora danho iri sezvo MDC isiri kucherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, nokudaro ivo havasi kuzocherechedzawo vatendai Biti sasachigaro wekomiti iyi.
Our position as ZANPF MPs is that Honorable Biti is also in the presidium of MDC, and these are the guys who are instructing their MPs to boycott parliament when the president is coming into parliament. And it was seen yesterday that no MDC MP attended parliament. So we made a decision as ZANPF MPs in that public accounts committee that we cannot proceed until we are given a directive by CSRO.
Mumiriri weBhoera Central muNational Assembly vaMatthew Nyachanu vachitsanangura danho ravakatora kuti sei vasiri kucherechedza vatendai Biti sasachigaro wekomiti inoona nezvemari, sezvo bato reMDC risiri kucherechedzawo vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika. Asi vamufana vanoti havawirirani zvakaitwa neZANPF uye havatambire zvikonzero zvakapiwa nebato iri nezuro.
Maita hezi matoto, sekuona kwangu ndinoona kuti zvinodzorera shure zvikurusa basa reparamende, zvekuti kana tichiona makomiti akadai sana Public Accounts Committee yavabiti nemamwewo mana Legal Committee nemamwe makomiti ese eparamende, neparamende pacharo ipati yeexecutive ndakashandisa yeaccountability system, arms of government yedu yemuno muZimbabwe, such that legislature inofanirwa kuve iri nhengo yenyika ino yehurumende ino inoremekedzwa. Saka kana takuona pakuitika zvinhu zvakadai zvekuti pane vamwe vanotarisa kuti kushanda kweparamende kuenderere mberi, tinoona zvichiendesa shure kubudirira kwenyika yedu.
Munoona sei kuramba kwenhengo dzeZANPF dziri mukomiti yezvemari kuti nyaya yeSakunda Holdings inzwikwe dzichiti hadzicherechedze sachigaro wekomiti iyi vaatendai?
Ini handitenderani neku tsanangura kuri kuita vanhu vezanupf maMP ezanupf ari mupublic accounts committee. Bato reMDC pakutanga parakati haricherechedzwa Munangagwa semutungamiriri wenyika, rakatanga kuboikota vasingaendi kana pakavhurwa paramente mwedzi mishoma yapfuura kana nezvimwewo zvakaitika. Hatina kuona vachiita matiribida vari kuita. Vaiuya kumakomiti wavo, vaiuya kupublic accounts committee mufunzo mkuru unoda kufunzo kuti sei nezuru chii changa chanyanyo shamisira kuti zvizoitwa nezuru kuti MDC makata mcherechedzi president saka isusu hatita cherechedzo vatendai biti semukuru wepublic accounts committee tiri kuona pane nyaya inodzinka yakadzama kukunda izvozvo haisi nyaya yekusacherechedzwa kunoita MDC vamunangagwa inyaya yekuti kwanga kwadanwa vanhu vari kuzikanwa vanofungidzirwa nenyika yese kuti vane kubatana vane kushanda kumwe nevakuru vekuru vemuno munyika vakabatana nezanupf vanodyidzana nezanupf vesekunda saka takamboona kutendai biti nepublic accounts committee vakave nenguva yakareba vachiedza vachizama kuti vakuru vakuru vekambani vauye kuzotsanangura mibvunzo mikuru yekuti mari dzakakurisisa mabhiriyoni emadhora aenda kunana command agriculture nekumwe kwese akaenda kupi akashanda sei zvakapirwa sei asi nguva dzese dzavainzi vauye kukomiti ikoko taingoona pachingoitwa dzimwe tsanangudzo dzisikanzwisisiki masvondo kana svondo rapfuura here havana kuuya zvinzi mukuru wacho esakunda haasi munyika tumirai mvunzo yakanyorwa asi nezviro ndo patinozoona vakuru mashefu ese esakunda avapo saka toti vanga vauya nemwoyo wese here wekuti vada kupa uchapupu kupublic accounts committee kana kuti zvanga zvatorongwa kare kuti uya henyu hakuna tiri kuzogoitika uko rekuti vezanup f vatiri kufungidzira kuti vari kushanda nesakunda nemakateo wakadaro kuita zvinhu zvisina kutsarukana vave vatitadza kuzomira pamberi pepublic accounts committee kuti zanup f yanga yatoronga kuti tichaondomora zvinhu zvese zvichaita kuti musangano uyu usaine mberi saka pachirungu tinotongoidisabotage handioni zvine chekuita nedanho rakatorwa nemdc rekuti handicherechedzi vamunangagwa kana kuti vamunangagwa kana vakapinda muparamendi tinge tisipo aiwa isi totozviona izvi zviri zvebato rezanup f rakatogara pasi rakaronga kuti vamwe vedu ava vekusakunda tida kuti tivadzivirire hatidi kuti vamire pamberi pepublic accounts committee hatisi kuda kuti vapindire mibvunzo ichabvunzwa ipapo ndokuona kwedu asi taiona kuti dai vari vanhu vanoda kuti zvinhu zvibude pachina pasave nekufungidzirana kwakawanda komiti yaifanira kugara pasi because nyaya yesakunda ine mamoo nyaya dziri kungobuda-buda dzakawanda dzinoda kutsanangurwa dzinoda kubuda pachina kana munhu akachena unotyei kuenda pamberi pemakomiti akaita sepublic accounts committee hopa uchapupu hwako hopa umboo hwako hocheneswa zita rako hapana chaunobva
mukuru wezvirongwa musangano rezimbabwe network for social justice vatendai ruben mbofana vachitaura vari parunhare vari muharare masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yeyambo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe nemaitiro ehurumende yavaemarson munangagwa rutendo mawere anoti panyaya inotevera
vachitoreswa mhiko yekuva mutungamiriri wenyika mwedzi uno makore maviri apfuura vaemarson munangagwa vakavimbisa kuti vaizogadzirisa ukama hwezimbabwe nenyika dzekumavirira uye kuona kuti kodzero dzemunhu wese dzaremekedzwa asi mukuru wezimbabwe human rights ngo forum amai blessing gorejena vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti hapana shanduko panyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu mumakore maviri vamunangagwa vari panyanga amai gorejena vanoti kusaremekedzwa kwekodzero kwatonyanya munyika vachiti bumbiro remitemo yenyika harisi kuremekedzwa
ende semaonero edu isusu kunyange zvazvo pakaita kushanduka kweutungamiri munyika yedu panyaya dzekodzero dzevanhu hatisi kuona pane shanduko yakanyanya shanduko yatiri kutoona ishanduko yokuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kuri kutotadza kugadziriswa zvakanyanya kudarika makore mapfupi apfuura ataiona bumbiro redu remutemo rinenge ratokandwa neparuvazhe nehurumende iyi haisi kutombotarisa zvakanyanya zvainofanirwa kunge ichiita maringe nekuti mutemo yenyika inokosheswa sei uyezve kana kuri kunzi paruda kuiswa mitemo zvatukona zvema SIE zvema statutory instruments izvi zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa matano ato anofanirwa kunge achiitwa.
Amai Gorejena vanotiwo kupambwa kwevanhu munyika kuri kuwedzera, asi pasina matano ari kutorwa nehurumende kuona kuti vari kuita izvo vasungwa nemutemo.
Kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvinofanana nemaabductions atiri kuona aya, isusu tiri kuona kuti zvatonyanyisa kudarika zvatanga takatarisira, ende zvinhu zvinotishungurudza zvikuru nekuda kwekuti hurumende yacho kunyange zvazvo nyaya idzi dziri kuripotwa kwavari, hapana danho ravari kutora kuti tikwanise kuziva kuti ndavanani vari kuzviita. Uyezve security yevanhu yakanyatsochikosheswa here, kunyanya-nyanya vanhu vanomiririra kodzero dzevanhu atinoti mahuman rights defenders aya.
Amai Gorejena vanoti hurumende inofanirwa kuremekedza bumbiro remitemo yenyika zvakazara kuitira kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe. Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anzeli Mumagaya vanotiwo hapana chachinja panyaya dzekodzero munyika.
Tinoona kuti zvinhu zvazvina kusiyana, hapana kusiyana nokuda kwokuti mudzi wacho ndomumwe chete, vamunangagwa ndo vaishanda pamwe chete navamugabe. Saka mucharangarira kuti tisati pane ku vanhu vaidziviswa kumacha kuita mademonstrations, tisati taita ku vanhu vaidziviswa kutaura zvavanenge vachida kutaura maringe nemamiriro enyaya, mamiriro anenge akaita upfumi hweZimbabwe, muchiri kutondera kuti vanhu vaitandaniswa, vanhu vachipuwa, vachikandwa mategats mazuva amugabe, tisati taona ku. Saka tiri kuona kuti zvinhu izvozvo ndo zvimwe chete zviri kungopfuurira mberi.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti hurumende iri kuremekedza bumbiro remitemo yenyika iro rinopa kodzero kuvanhu vose. Asi vaMutodi vanoramba mashoko ekuti hurumende yavamunangagwa haisi kuremekedza kodzero dzakasiyana-siyana.
Hurumende iri kuremekedza kabumbiro remutemo ratinaro rinoti kodzero dzevanhu dzinofanira kuremekedzwa, riri munonzi Bill of Rights. Saka kodzero idzodzo dzakasiyana-siyana, dzinosanganisira right to life. Kodzero yekuti munhu ararame inoremekedzwa zvikuru muno. Ndosaka izvozvi saka mitemo inoiti kana munhu atongerwa rufu aurayiwe. Munhu nemunhu ari dungamunhu, ndiye ane simba rokuzvichengetedza upenyu hwake. Ndosaka muchiona kuti tino vanoita masuicide vanodzungira avo, vamwe vanomapoizeni, vamwe vachizvidonedza vachifa. Tadza kuremekedza kodzero yako semunhu. Kuinda pademonstration panoitwa kuratidzira, pachiuya vanhu magungano nemagungano vane zvinangwa zvakasiyana-siyana, wozviisa panjodzi yekuti upenyu hwako hunoguma hwadimudzirwa panzira. Harisi basa rehurumende kuchengetedza upenyu hwemunhu, hazvipira kuti apinde pakuratidzira kune mhirizhonga.
Kunyange hazvo vaMutodi vari kuti hurumende iri kuita zvose zvinodiwa mukuremekedza kodzero dzevanhu, vakawanda vari mumasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende yavamunangagwa inofanirwa kusunga dzisimbe munyaya yekodzero, yoona kuti mauto nemapurisa anoita basa rawo achiisa kodzero dzeveruzhinji pamberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai kwapera makore maviri, apo takaona vechiuto vachitaura ivo kuti vakange vari kuda kugadzirisa zvinhu munyika, uyezve vaida kuti vabvise matsotsi avaiti anga akatenderedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Pane zvasanduka here paupenyu hwemadzimai munyika? Tichange tiri kutaura na mai Hilda Nkomo variku Britain na amai Linda Masarira Kaingiza variku Zimbabwe. Totanga nekunzwa kubva kuna amai Hilda Nkomo. Amai Nkomo mungati pane zvasanduka here pane zviri kutarisana nevanhu munyika pari zvino.
Sisima gea pana chasanduka. Tatomerwa neupenyu. Ndofunga chakanga chingodiwa nemasoja ndechekuti ivo vaitewo takeover kubva kuarmy wapi. Ndofunga ndozvavaida. Nokuti zvino tikanyatsocherecheza zviri kuitika munyika. Kwete kuti havasi kuzviona. Vari kuzviona patitarisai kuti vanhu vatambura sei. Hakuna keshi yezvino mari dzinonzi dzawanikwa murodhi. Mari ingabuda here kuenda kublack market isina vanhu vaiburitsa. Vari mukati imomo.
Semadzimai zviri zvamungati imi zvanyanya kukuremerai zvamungade kuona zvichigadziriswa nehurumende.
Tiri kutishunguruza zvisingaite kuti saka nyika yedu yochiitwa sei. Nokuti taifunga kuti pavaita takeover vachiti vabvisa vamugabe zvanyanya zvehuori. Hapana munhu akambofunga. Anongoenda anongoenda kumakosi dzongotsikwa tikwa kuti dzichiri kumboferefetwa. Saka tiri kutoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda. Nokuti vari pamusoro ndovakutsikirira vari pasi. Vari pasi makatsikirirwa. Kana pasina mumwe munhu azokuzviva iwo. Mutangofira waipapo ndokuoma kwaita nyika yedu ikoko. Zvinonyanya kutirwadza ezvine izvi ndechokuti zvipatara zvavharwa. Dzidzo yevana vedu yezvine izvi hapasina. Vana vedu kwakuti hospital, zvikoro zvese zvatopoona kuti hapasisina kana pekutangira upenyu. Ndokufa kwataita nyika yedu nokuti maticha nhasi haachadzidzisa. Havari kufa nenzara havana mari dzavari kupiwa. Madoctors havana mari dzavari kupiwa. Toya kumanesi ndizvozvo kuri kuti takudzokera here zvana mbuya nehandana kagubiza vakaramba izvozvo kuti yezvinezvi munhu anonzi woenda kunotsvaga mushonga yechibhoyi kana kuti woita sei vakuenda kumaprofita.
Aiwa tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka. Regai timbonzwa kubva kuna amai Linda Masarira Kaingiza vebato relead vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika munyika.
Chekutanga chandinoona chakasanduka nyaya yemagariro edu mukati menyika ino. Takatinyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino. Ichitarisawo semunhu aimbunyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa. Nguva yamugabe zvaityisa fani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo. Kwaitika chiitiko ichi makore maviri apfuura vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari. Zvichitarisawo zvakare mainteractions emapolitical parties nguva yaya yamugabe maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo but vaitaura vaine kakutya. Mazuva vanhu vakapombonoka kutaura zvavanoda pavadira. Tikatarisa zvakare election yatakaisa last year vonona I think paelection period hakuna bato rakasangana kana nekurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yamugabe. Ndo positive hombe yatinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vamugabe vaenda.
Asika pane vamwe vari kuti upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere. Pane zvamungataura here pamusoro pemamiriro akaita upfumi pari zvino?
Machallenges mazhinji achiripo. Takatarisa maringika noupfumi hwenyika pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe. Takatarisa zvakare uori ungava huri muhurumende ungave huri mukati mevanhu. Ndopandinoona pasina politika uyo tigore kugadzirisa izvozvo. Kana hurumende iripo isati yagore kugadzirisa nyaya yeuori handina kwandiri kuona tichienda nekuti tino ramba chikavira mberi asisichidzokera shure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Hilda Nkomo uyezve naamai Linda Masarira Kaingiza kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iyo zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yevarimi. Takanangana nemwaka wekurima wa 2019-2020. Muhurukuro yedu tabata mukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera. Tunogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaTevera.
Naita basi.
VaTevera, tati timbonzwawo kubva kusangano renyu nezvegadziriro yemwaka wekurima. Tiri kuona nguva yekurima yakwana, vamwe vari kuti mvura yanonoka, vamwe vari kuti mbeu nefotereza zviri kudhura nezvimwe zvakasiyana siyana. Zvii zvamungataurawo sesangano?
Ya, chokwadi mukoma Jonga, zvinhu zvacho hazvina kunyatsomira zvakaringa. Mitengo yakakwira zvisina kamboona. Tarisiro yemvura yakanaka iri kuita mbijana mbijana ichikamuka. Pairi kunaya iri kuparadza zvirimwa kwani kune vanga vane zvirimwa zviri paivhu. Mumwe haisi kunyatsonaya nemwero wokuti mbeu dzinogona kudyarwa dzichimera. Kana watadza kuwana kumera kwembeu kwakanaka, zviri kuoma pakuti mbeu yacho unenge wamboitenga nemari kuti ukwanise kuva yatadza kumera iyi. Inotori hondo chayo kumurimi womuZimbabwe. Saka varimi vanga vane tarisiro yekuti mwaka uno unogona kunge wakanaka kubvira pane zvaitaurwawo nevanozeneka seneka muchadenga. Asi gadziriro yavo zuva nezuva riri kudarika iri kuvhiringidzwa nezvakaoma zvakawanda zvandataura kumashure.
Pane zvirongwa zvakaita se Smart Agriculture iyo yaizivikanwa nekunzi Command Agriculture, koitawo Presidential Input Scheme. Varimi vari kukwanisa here kunge vachibatsirikawo kuzvirongwa izvi?
Semakore ese mukoma Jonga, isusu sebandiko rakamirira varimi, gredi yakanyanya inenge iri yokuti murimi paanotengesa mbeu dzake obhadharwa zvakanakawo mari yake achiwana nenguva. Munhu ane mari yake yekutenga zvinhu ane mukana wokuronga zvinhu zvake nenguva. Haazopindi muzvirongwa izvi asina chaakabata. Saka dambudziko ratiri kuona nderekuti urongwa hwehurumende hwakanaka, asi panguva yahwauya hazvisi kunyatsoti gejegejye nemarongere emurimi kana kuti neurongwa hwekurima. Maprogiramu akaita seiwaya anomhanyirwa nevanhu vakawanda. Pane maprocesses anoda kuteedzwa zvinobatanidza nyaya yemapepa anoda kunyorwa, mahofisi anoda kushanyirwa kuti ungondivisisa, wozoshanya futi ikoko uchindoita zvakatsanangurwa kuti utevedzere. Hazviitike nezuva rimwe chete. Kufamba kwemuZimbabwe kwakudhura. Mahofisi acho nemabhanga acho haasi padyo napadyo kuti zvinhu zvinoitika kumurimi zvakanyoreka. Saka rinotori dambudziko rimwe riripo iroro, nokuti vanhu vari kurasikirwa nemari pakufamba, vorasikirwa netaimu kana kuti nenguva vachifambira zvese.
Kouyawo nyaya yezvekurimisa, tinoona vamwe vanorima nematarakita vanenge vachida dhiziri, kwoitawo vamwe vanorima nemombe kana nemadhongi. Tiri kunzwawo kuti kune dambudziko zvakare riri kuti zvimwe zvipfuwo zviri kufa munzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvii zvamungataura pamusoro pedambudziko iri?
Dambudziko iri riripo uye harina kutanga zvaro nhasi, asi gore rino rakati nyanyi kuoma pakuti yatinoti drugs power pachirungu yayo. Ikavhiringwa mombe idzodzo dzinoshanda pabasa remumunda dzikafa nezvirwere, zvareva kuti murimi akamurirwa zvinomubatsira. Mafuta ekurimisa kune vane matrekita kana vanoda kuhaya ari kudhura, uyezve haasi kuwanika nyore. Saka zvese izvi zviri kungoomera murimi.
Shoko ramungasiyira varimi vakateerera pane inonguva?
Varimi mumwe nemumwe ngaabate zvinobatika nguva iyoyo. Tisamanikidzire kuita zvetisingakwanisi kuzoriritira mwaka wese. Mukakwanisa kutenga fertilizer inokwana hekte, chishandisai mbeu yepahekte kwete kukudza kudza munda, nekuti munozviwanzira sora, munozviwanzira basa ramusingagoni kuzowana gohwo rinoenderana neizvozvo. Asi ngatirambei takangosimba, nekuti kurima ndiko kunosimudza nyika yedu.
Maita basa zvikuru vaTevera, tinotenda zvikuru.
Tatenda mukoma Jonga.
Manga makateerera kumukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. FC Platinum 0, Highlanders 0. Ngezi Platinum 0, Chapungu 0. Chicken In 1, Wange 1. Tell 1, 1, Triangle 0. Herendals 2, Mushowane Star 0. Nayo, zvabva kumitambo, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuLwezi 2019 muKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa.
Mnangagwa izano lokhu angenayo akulalutho lushintshileyo utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibili angakutshela konke uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphelekisa.
Kodwa amalunga ebandla leZANU PF athi kumele uZulu abekezele.
Asifuna ukumnika ichange. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona sesingabona umahluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona, Rome was not built in one day.
Ubikwa ukuthi icele leZANU PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa uhulumende kaMnangagwa.
IZANU PF ekhona ayesali i-40 ayesali ngitshona kancane.
Iba indlala isithwale senzima abantu emathebeleni South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa ilizwe leZimbabwe.
Mhlaka 16 kuLwezi ngomnyaka ka-2017, ibandla leZANU PF abalwa impi yenkululeko. Ibutho labantu abaningi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe athiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe, kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa ukuthi uzaguqula okuningi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombonolo uNkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa izano lokhu angenayo akulalutho lushintshileyo utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibili angakutshela konke uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphendukisa. Bona ngani sisapota kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi ukuyavota, so lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right ngoba anti phela babe bevuka bezidlalela ekhaya. Angijho ukuthi bonke bayasapota, but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizidlalele ngizigwejisele igrocery every month ibuya ngisidla. Sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo igrocery ibuya ngizidlela. Angiboni inkinga ukuthi ngingaze ntshone sithi hayi kubi, angiyiboni sibili problem yangkhona. So ngokubona kwami asizameni. Wena ngani singayenze inyi plan engcono yokuthi ngoba abanye uyavota bayehlulwa imali. Abantu bayehlulwa imali ukuhamba ekhaya siyavota. Abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngale. Kwenze ukuthi sibone ukuthi okuzayo okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathi emavotini la esidlulekiwe ukuvota ku-Facebook singayi ukuyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli uEmmerson Mnangagwa usebe esikhundleni sombuso okweminyaka phose ibe mibili. Wenza izithembiso ezimbalwa, uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele osoma business ivulekile kodwa namhlanje nxa sikhuluma ama factory alokhu valiwe imisebenzi hathi kayibona amaphepha ndaba nemisakazo kwaZulu kulokhu kusezandleni zezanu PF amalungelo akaZulu ayabhidlizwa abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emsebenzini njengamadokotela kanti pho-ke umbuso omutsha ungaphi
umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe ule mibono efanayo
umongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile o esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe
Abanye abanjengomnumzana Collins Banda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USpanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuchiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo ndaba yokuthi ukuthi ngiyami ngedwa. Iyashewa, iyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxenye kayisilwe la muntu oseceleni kwami la so siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya sibone ukuthi lokhu esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda sivumelane phela kuqakathekile ukuthi kusibe lokuthula ukuthula kukhona asitsho ukuthula lokhu okubandezelweyo okwenkani ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sisuthisekile siyathuseka ngombuso okhona siyasuthiseka ngalokhu esiyikho khona Kathesi angikholwa ukuthi lo muntu sikhonze ukuthi uyasuthisela.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZanu PF uthi abantu kumele babekezele.
Asifuni ukumnika ithanga. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi singabe sithi kona sesingabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day. Kulula ukudilinga indlela baba kaThek. Kodwa singathi akuyakhe imithe futhi siyazi ukuthatha isikhathi eside. Asibekezeleni sinyamezele.
Akwaziyo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.
Yesike singena kolunye udaba khona manje ibandla leZanu PF lithi akumelanga uZulu asekele amalunga ecele lebandla leli awe-Generation 40 okanya engani asevuselela ukuthatha umbuso welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abakucele leli umnumzana Sevia Kasukwere kubikwa ukuthi ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluzayo. Abasekela uKasukwere basebenzisa ubulembu beTwitter ukuthi bakhankase ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Tyson wabantu. UKasukwere walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma nje labanye bakhe abagoqela usiqamfundo uJonathan Moyo lomnumzana Patrick Juwao. Ababaleka eZimbabwe ngomnyaka ka-2017, ibutho lisusa owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni. Ibutho lalithe uKasukwere lamalunga e-Generation 40, yiwo ayesebusa eZimbabwe hashi umongameli Robert Mugabe wayesegugile. Ibutho lathi abantu laba babesenza ukuganga okumangalisayo. Ngaleso sikhathi kukhanya engani babefuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe. Isikhulumeli sebandla leZanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo usanda kwethula umbiko othi iGeneration 40 yisitha sikaZulu. Kambe kutshoni lokhu? Ukuze sizwe okuningi sixoxele umnumzana Malaki Nkomo webandla leZanu PF.
IZanu PF ekhona kunye-discussion ayesabi i-40 ngathi ayesabi ngitshona kancane. But amazwi abe khitshwe yisikhulumeli sebandla lethu ubaba uSK Moyo yikubana atshengisa abantu ukuthi laba bantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi sikhangela ngemisebenzi yabo sekuma-ministries yibo abantu abayenze ilizwe labanzima ngaleyo ndlela yikho akutsho ukuthi laba bantu bayisitha sabantu ungazi ukuthi khona iZANU-PF ekhona kathesi ekhokhelwa ubaba u-Ethi Mnangagwa iyabesaba sikhulumele ukuthi kuwenza kwabo yikho esithi esingathi bayisitha sabantu.
Kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu lelungelo lokuthi ayenza okufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho lethu ezinjalo. So manje ke i-G40 iyabe ivinjelwani kulapho?
Ayisikuthi iyavinjwa kodwa sikhane nemthi yibo phela abantu kade bekuzamphezu yayizolo yibo futhi njalo abantu abenza ukuthi ilizwe libe lobunzima lobe simkhangelele njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imizamo yokubana bakhiphe abanye abantu kusukela abantu abakuhulumende sikhangele futhi njalo labantu abasebandleni indlela kade beyibakhipha ngayo yikho okusuke kwaphambanisa ngaleyo ndlela thina siwabona ungani vele kobesilwa ngendlela engazi ukuthi khona bona balwela abantu but balwela ezabo izikhundla ekade belazo ngayizolo.
Kodwa-ke nxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababeku G40 lalaba babusa lamhlanje bayafanana nje akula mehluko nxa abantu bekhuluma akunjalo-ke baba Inkomo.
Akunjalo iqiniso likhona ukuthi nje anti abantu lapha ufuna ukungena singathi ukungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa u-Ethi Mnangagwa singene kunabantu abayisinezitha eziningi kakhulu ezenzela ukubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthi kuthengiseke ebantwini ukuthi ubaba uMnangagwa uyenelisa bona babe funa ukuthi kungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezinye indlela singathi vele badikela okuningi phambi kwendlela ekababa u-Ethi Mnangagwa kodwa esitsho ukuthi upresident nebandla leZANU-PF sizaphumelela kuphela noba unokunzima okunjani.
Pho-ke manje njengoba kuzokuthiwa laba izitha zabantu abasoze abantu be-G40 betshaywe ngabanye abantu?
Hayi, ibandla leZANU-PF alikhuthazi ukutshaya abantu lokuba nje ukusenzela abantu ningabalandeli kuphela nje hayi kwakutshaya kafotiwatsapa akithi umuntu lelungelo lokuthi ayenza kuthayo sebesesikwenzele ukubuthengisela abantu ukuthi hayi laba bantu abayi-G40 laba ngabantu labana abayizitha likhumbula ukuthi izolo benzeni lokuhlukulumeza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwamarallies ade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface athi zidlala singakhala ukuthi abantu kade bedistra njani ngaleyo ndlela nama-ministries ade zalwa njani yikho kuphekadinesa ukutshoyo asitho ukuthi bangayitshaka kumbuthi iZANU-PF libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu ayisikho lokho.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF. Sixoxe laye esefilabhusi esabelweni seMatheran South.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Okwamanje sike sikhangele okwenzakala esabelweni. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithi zibhekane lendlala embi njalo umumbu esezuthola ovela kuhulumende uphehliwe. Izifuyo lazo siqhubekela phambili zisifa ngenxa yendlala. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqe lazo zithi umangoyisela leziko emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu kodwa umumbu eziwuthola phansi kohlelo lukahulumende uphehliwe. Unkosikazi Athalia Ndlovu isakhamuzi seNtebe uthi basala lo mumbu omlutshwane ngemva kokulahla ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa.
Indlala inkulu kakhulu lo nyaka akulanto erayithi abantu nezifuyo konke kuyafanana loba la ehulumende zama ukuletha okuwamangamasa kalokho komumbu kubuya kugcwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagugu kwamabili kuphela kuzima sibili indlala yelo nyaka sibili. Hayi,
amazwi akhacizelelwe unkosikazi Maki Moyo isakhamuzi semawane oleminyaka okuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu uphehliwe bathwala nzima ukubhadala indleko zokuthwala lowo mumbu.
Iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasilalutho kusukela noma benolala siwahola amanye siwahola ebolile siwakhiphe sipepe uyezuzigogokela ilodo elinye lonke amabele lonke ebolile ngoba nxa ungela mali isaka lakho liyathatha liphomoya. Manje mina ngingugogo nginje yayithatha nga.
Umamoyo ugcizelele wathi ngaphandle kodubo lokudla babhekane njalo lo dubo lokusilela kwamanzi esigabeni sabo.
Ukuthi singathi siphila kuhle emaphandleni hhayi ngoba le damu amanzi swanathayo ilana le rusi swakhephe damu phakathi damu phakathi damu kanye lezi bayenza imthombo kunathi sinkomo banathi selembuzi sibe lathi sesiphelela ngathi phela phethavele serusi avela kula buhle mawane lapha ngoba noma sikhangelisa zokuthoma ufile ngendlala.
Izifuyo kanye lenyamazana zendle lazo zibhekane lendlala kulesi sabelo ngenxa yokutshabalala kwamadlelo lokuzilela kwamanzi, njalo sezedlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezibuleyo indlala ezansi emandebeleni. Umnumzana Shepherd Ncube Ntepe uthi isimo sendlela sibi lonaka, njalo sethenga isikuba ukuze ahlenge inkomo zakhe.
Drawuthi yalo nyaka inzima kakhulu, ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istock feed nokuzinika utshani hlanga utshani ngestock feed namahlanga kwezela ukuthi zizame ukuthi zithole amandla lesawudu. Hhayi, isimo sendlala sikhulu kakhulu vele lonyaka esayidini lezifuyo, ngobuningi vele zifile zivulwa lindlala, la manzi ahlupha futhi.
Esine isakhamuzi seNtepe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamuzi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi eseclimate change ukuze kwenqatshelwe indlala.
Kalezi kunje seyizulu lingani, enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu. Ukungcola ukwenzakala phandle lapha esingathi i-pollution kukhulu kakhulu, kusilama plastic ongawabona lapha uchaya luvali ukuthi njengoba egqibeleka phansi ama-pastures lokhona esingathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela, ngoba lapho kugqibela khona ama-plastic onke lawa kusoze kube khona okuza kumila futhi.
Ukhansila kawa-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kala mali yokusungula inhlelo zokuphathisa zulu emaphandleni, iningi lezi zakhamizi selisungule inhlelo zokuzigebhela imigodi yamanzi.
Sengilolu inhlelo njengokhansela endlwenzayo ngikhulumisana lezi zakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi. So far ngithengilaphana ema-11 ngeviki ephelileyo, ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo. Abalaphana ehangwa bathi bona bayacontribute ama-R1,000 each imize ngu-27.
Esethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ngolosine, umphathi ntambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelwe lokuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda. Uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uzulu ukudla elizweni lonke jikelele, ngoba iningi libhekane lendlala. Izulu liqalile ukuna kuleviki endaweni ezijeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNtepe Albert
Ngube.
Sonke isikhathi abasifazana silo sithandekile Mdlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC, njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali i-Finance Committee. Sicobungula umnotho welizwe.
Ngiyabonga kakhulu. Siyakhumbula ukuthi sizivumisa from 1980, chaba le mali esasithi ngeyethu currency. From 1980 to 2009, khonapho sifika ukuthi sifike ku 2009 yayilokho iyengezwa ukuthi kathe sisokuso kuprinta ama $50, kathe sokuprinta ama $100, sokuprinta ama $500, sokuprinta ama $1,000, kwaze kwacela ukusungasakwanisi lokuwabala amazero akhona sokungama quintillion. Kwatshintshani? Akula into eyatshintshayo. Okwayenzakalayo yikuthi lawo maquintrilioni lalabana babesithi sesevile ipension, sikhuluma nje sebengabantu abahluphekayo abaselalutho abaselalutho lokubamba, lalabana abanye abathengisa inkomo besithi wathi ngithenga inkomo yami kuzangigcina kusasa uzangigcinela labazukulu abantu abami abaselalutho lokubamba. Pho kathesi sesilungise enye icurrency, kumele sikhangele imbali. Imbali iqakathekile, ngeke siyibalekile. iZimbabwe uhulumende lo khona uhlala esithi sengilungise inyi currency sengilungise inyi dollar esenza ama worthless currency sike sasizakala sesisebenzisa iUS dollar sesisebenzisa irand sesisebenzisa iBotswana pula nokuthi bakusidobhelani khona good news so bazathi khathe sebelungise inye sisuke kuzim dollar saya ku bond note saya kuma quintillion nayo lawo saya khathe sesukuma RTGS kakusi parties ilizwe nxa lisiba le currency lisiba le mali asike khangela umzekeliso wabamarandi irandi lokhu ngazalwayo mina ngalifica irandi likhona khathe sezenze nilomzukulu angaze ngizwe ukuthi alitshintshiwe kumbe lizivuke selingama quintillion lilokho lithenga ngendlela elithenga ngayo mina kususela ngizalo irandi lokho liqine fana kanti awu ethu le hlali tshintshwa isekelwa ngani imali phela kumele ibe lolutho elisekelayo eyabe ithengiswa izinto eziphuma phandle zithengiswa ziletha elizweni i-foreign currency ukwenzela ukuthi ethu i-currency layo ihlale iqinile thina silane esikuthengisayo ukuze ayenzise izindola leyo ihlale iqinile iZimbabwe yonke jikelele.
Khona ukuswelakala kwemali lokhu kuphatha njani abantu ezigabeni zabo nxa lifika kuma-constituencies zenu lapho abantu bahlezi njani?
Ngikhuluma kunje i-disaster sihlobo sami. Ngikhuluma kunje ngikhangela lawo nokuthiwa ngama-child headed families ngikhangele lalo ugogosi etshiyelwe abazukulu not etshiyelwe abazukulu ngoba abantu baye eGoli etshiyelwe abazukulu ngoba sebebhubhile abantwana abazukulu sebeselele ugogo ugogo kala plan ugogo ungakhala ipension yakhe uhola kumbe $20 i-RTGS leyo umthovu uyimalini ukuthi ahambe eyithatha ithukele iyimalini impuphu iyimalini singakhuluma khangela kuma-constituencies kuyesabeka kuyesabeka okunokumangalisayo lalaba ababenayo imali yakhona ivuke ekhathesi layo kayisathengi lutho noma kade ugcinile usithi hhayi mina senza usebenzisa imali yami sengikuphenshini kayisathengi lutho sikhangele lo hulumende wakhona akula action ayithathayo kumbe mhlawumbe kabakwazi kumbe mhlawumbe kabangene ebantwini ukuthi babone ukuthi abantu bahlezi njani kuma-constituencies lapha bona babe lokho begijima lezi moto ihamba up and down bengaxoxisani nabantu ukuthi babone otherwise yi-disaster kuyesabeka okwenzakalayo la elizweni abantu kabasela lutho abantu sebexakile not ukuxaka kokuthi ukuthi ube nomzimba omncane but ukuxaka kokuthi uyaswela lokuthi udleni abantwana bazabe belokho bekhala and ikakhulu abadubeka kakhulu ngabomama ngoba umntwana uyabe ekhalela umama ukuthi mina ngizawudlani sabhekana nemali zama-school fees sifuna ukuthi abantwana bethu bagqoke sifuna amanzi sifuna amagesi konke khona kuko sikhathi sisele nemali yokuthi sibhadale
leyo bekuyingqoqolo nkosazana Dorcas Sibanda ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC njalo ekukhomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu-ke sithandekile mhlanga sike singeneke khona manje kuhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa lapho asecula khona ingoma ezimnandi.
Ngelela balaleli nabalandeli obingelelayo nguladi
yami bo ungasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli?
Ngiphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubango. Well, ngicabanga sengile minyaka elishumi lanye ngikwele South Africa.
Siyazi ukuba ubucula umculo kamasikandi, kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyehlukile. Uhamba njani?
Okay, angeke ngithi ngawuyeka umasikandi, ake ngiyibeke kanje. Namanje ngisawucula umculo kamasikandi, akulanto engayitshintshayo. Ngingathi ngibamba zandla zombili umasikandi ne-afropop.
Ingoma zakho osuzethulile zingake njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu leKhisimusi?
Nginengoma engikhiphile manje ethi Inyama Yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise idlalade lami le Afropop.
Akusiteleke ngamafitshane ngengoma yakho entshale ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni?
Okay. Ingoma le Inyama Yembongolo, the time ngibhala yazi bengikhumbula kudala amatshe esancwebeka bekuwumdlalo ebesithanda ukuwudlala kakhulu sisakhula. Yayithi Inyama Yembongolo khetha omthandayo. So ngithe ma ngena e-studio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba kwasemandulo usikhumbuza kudala plus futhi kunothando, ingoma yothando. So ngakubona futhi kuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala. So yeah, ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mandlovu, sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo.
Sibonake ngamafutshane kwezemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu leHighlanders libe nguthikile ubhanqa 0-0 leFC Platinum. Kweminye imidlalo efanayo, Tel 1-2 Triangle United 0, Chicken Inn 1 Wange 1, Rentals 2 Moshoane Stars 0, Ngezi Platinum 0 Chapungu 0. Singakehlukane wothi sikhangeleke indaba ebezikhokhela namhlanje abantu bayakhala ngumongameli Emmerson Mnangagwa osefika isapho se iminyaka emibili ebusa. Kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi kumele uZulu abekezele. Kubikwa ukuthi icele leZANU-PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa ukhetho oluzayo. Abantu abaningi bakhala kakhulu ngendlala eMatholini South. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalelisayo ngu-Kips Dube ngisithi asidibaneni ngesikhathi esifanayo kusasa.